Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kumiguru 18 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission ropinda muvanhu kumashonaland west richivakurudzira kuti vaende kunonyorisa kuvhota. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanobvuta nechisimba dzimwe mbiri dzeshoroma yekuLebanon yavari kunetsana nayo pamusoro pering yavakaramba kutambira. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanokanda chombo chinoputika pamba penhengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaparura chirongwa chekushambadzira nekufamba mudzimba ichikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mudunhu remashonaland west. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi veZEC vari kufamba nedzimotokari vachishevedzera kuvanhu vachivakurudzira kuti vaende kunonyoresa. Vamwe vashandi veZEC vari kufamba mudzimba vachitaudza vagari zvakanakira kunyoresa kuvhota pamwe nezvinodikanwa kuti munhu anyorese kuvhota. Mushandi weZEC anoshambadzira vaDavid Mbaira vanoshambadzira kuti gwaro rinoratidza panogara munhu harinetse sezvinofunga vakawanda. Vamubaira vanoti tsamba yemuridzi wepaunogara tsamba yekuchipatara kana tsamba yawakatambira zvinhu zvinogona kushandiswa seuchapupu hwepaunogara.
Yakakosha zvisingaita ndezve unokwanisa kunyorwa tsamba nanenyoti unokwanisa kushandisa tsamba yako yekuchipatara unokwanisa kunyoresa tsamba yako yaukanyorerwa zvekare nehama neshamwari.
Vamubayira vanoenderera mberi vachinyatsojekesa kuti zvitupa zvose zvinosanganisira chitupa cherata kana chesimbi, chitupa cheplastiki pamwe nechitupa chebepa zvinogona kushandiswa pakunyoresa kuvhota.
Zvekare chasikakangana chitupa chako chinodiwa ipapo. Vaiti zvitupa zvese zviri kushanda ndirika. Tine chitupa cherata, tine chitupa cheplastiki, tine chitupa chebepa ndirika. Zvitupa zvese zviri kushanda.
Kushambadzira kunyoresa kuri kuitwa neZEC kunotevera vanhu vashoma vari kunyoresa mudunhu remashonaland west. Pari zvino vanhu vanosvika zviuru makumi matatu ndivo vanyoresa munzvimbo dzekariba nehurungwe. Sachigaro weZANU-PF mudunhu remashonaland west vaEfrem Chengeta vanobvuma kuti bato ravo riri kushushikana nevanhu vashoma vari kunyoresa. Vachengeta vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzavo kuti dziite chipatapata kukokera nhengo dzavo dzose kuti dzinyorese. Nhengo inomiririra Norton muparamende vatemba muliswa avo vanga vari mukaribha svondo rino vanoti vemapato vanofanirwa kuyamura ZEC mukushambadzira kuti vanhu vanyorese.
Nyaya yekuvhota tanga yoda kudzidziswa vanhu neZEC nemapato akasiyana siyana kuti ndo vanokukwidza chii chavari kuenda kuendesa neshoko iri kune vanhu vanenge vari kumapato avo kuti vaende kunorejista kunovhota. Nekuti iyezvezvi zvakatokosha nekuti nepatakamira kana usina kurejista hauna kurejista voters ro yekudhara yanga iripo watobva pairi inyowani iri kutangwa iyi. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti hapana ari pavota registration iyi kusvikira vaenda kunorejista. Saka zviri kundishamisa sei vadiki vanoti vatinozvati havana mabasa vane shungu yekuti nyika endere mberi vasiri kunorejista.
Imwe nengo ya paramende ya MDC inotungamirwa na Vamogen Tsvangirai amai konsilia achina Nzvalana vanoti vanhu vari kuita chinono vachiti nguva ichiripo uye vanoti vari kuodzwa moyo nezeki iyo inombowanikwa isina mapepa yekunyoresa akakwana.
Anyway, nyaya yekuvhota zvaita zvinhu zvitsva. Tine first time voters havasati vambozviita. Tine vese vakakomberedza vari kuona kunge nguva ichiripo. Saka with people kazhinji kacho vanongofunga kuti vachazoita pa last minute. But we are hopeful kuti as it gets momentum vanhu vachabuda zvavo vachaziva kosha kwazvo. Nokuti parizvino nyango vakaendako kune kwavari kusvika achinzi mumwe muchina yasati yasvika. Kune kwavari kunzi mapepa ari kupera.
Vakawanda vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota hachisi kufamba sezvaitarisirwa sezvo vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Kunetsana kunotyisa pakati pemudzimai wemuchungamiri wenyika amai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuLebanon vaJamal Joseph Ahmed panyaya yechishongo kana kuti ring iri kuenderera mberi mumatare. Amai Mugabe vanoti vakatenga ring inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kubva kuna vaAhmed muna 2015. Asi vanoti havana kufara nemhando yepasi yavanoti yakagadzirwa. Vakabva vati vave kuda kudzoserwa mari yavo izvo zvaunza kunetsana kukuru. VaAhmed vakati vanogona kudzosa mari iyi zvishoma nezvishoma kuZimbabwe, asi amai Mugabe vanoti vanoda mari iyi kuti iiswe kubhanga ravo rekuDubai. Amai Mugabe kuburikidza negweta ravo vaWilson Manase vakakwira kudare repamusoro nezuro vachiti vave kuda kuti vabvumidzwe nedare kutengesa dzimba shanu dzavaAhmed muHarare dzinoti iri panhamba 409 Harare Drive kuPomona Borodale, namba 18 Cambridge Road nenhamba 75 King George Road kuAvondale nedzimwe dzimba mbiri dzekuBorodale idzo vakatora nechisimba mushure mekunge vaAhmed vakwira dare painge patorwa dzimwe nhatu dzekutanga. Mudzimai wemutungamiri wenyika anonziwo ari kuda kuti mashares avaAhmed ari mumabhizimisi avo anoti Thatcher Free Investments, Zulaf Investments uye Super Earth Properties atengeswe kuti vawane mari yavo. Amai Mugabe vakatenga ringi yavo kuburikidza nekambani yeTech Free iri kuDubai. Parizvino mapurisa nevesangano revasori varugara padzimba shanu dzavaAhmed dzavanonzi vakatora nechisimba. Gweta ramai Mugabe vaManase vanoti bhanga reCBZ ndiro rakabhadhara mari iyi. VaAhmed vanoti vakatyisidzirwa nerufu nekudaro havakwanise kudzoka kuZimbabwe parizvino. Asi gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti havasati vaona mapepa ekumatare aamai Mugabe sezvo akaendeswa kune imwe imba yavo iyo yakatorwa kuBorodale nechisimba. Amai Mutetwa vati vachanotora mapepa acho kudare repamusoro reHigh Court mangwana vozoona kuti votora danho ripi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
VaZulu, nyaya iyoyo tisina kutombopinda mukati mekuti zvii zviri kuitika panyaya yose zviri kunzi iri kumatare. Hatingadi kutamba nenyaya iri kumatare, asi chinoshungurudza handi kuti nyaya iri kumatare, asi kuti mari dziri kutaurwa ipapa vaZulu dzekuti chokwadi chokwadi munhu anoda kumbaaipfeka pamumwe kudai kunzi kumbaaipfeka badzi badzi pamumwe kunzi 1.4 million vanhu vari kurara pamabhanga vachishayiwa $17 ya akatoshandira irimo mubhanga yaasiri kugona kutora munhu. Umwe ari kunzi ari kuda ring ye 1.4 million. Zveupfumi munyika zvakaita manyama ire nerongo. Upfumi munyika kuita kumbaimira nemusoro chaiko chaiko kudai zvinhu zvichikwira vanhu vachishayiwa zvinhu zvekudya kuenda kuzvipatara hakuna kana mishonga vana vanodzingwa kuzvikoro nenyaya yekushayiwa. Ikushaiwa $10 yekuti vange vachibhadhara kuti so vawane dzidzo, dzidzo inhaka yamangwana. Asi umwe munhu anenge ari muZimbabweni achinzi mukuru mukuru anotungamirira anofarira vana mudi wevana anenge achinzi mumwe wake unofanira kuti kupfeke ring inoita 1.4 million votokikiritsana kikiri 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 1.4 million.
pane chakaipa here vama bengi kana amai Mugabe wachikwanisa huku badara mari yacho?
Tinobvunza kuti kukwanisa kunobvepi? Maziviro zvira tinotoita chaiyo ndeyekuti ivo vachitaurawo nevamwe vachitaura vanoti ivo bhizimusi ravo guru ravanoita ndiyo Gushungo Diaries. Vachitaura nyangwe vamwe vanoongororawo zveupfumi vanoti Gushungo Diaries haisi kumboita mari inganzi imari ine mutsindo. Pane panaitoyerenga pavaitonzi vainziwo vaida vaitombofunga zvokuti dai zviri zvimwe dei vakatoitengesa. Saka chokwadi chiripo ndechekuti kumukaka hakuna mari yekuti vangatenge ring ye 1.4 million. Zvimwe zvezvavanoita ukangobvisa zvemukaka zvatinoziva zviri pachena zvavanoita kuti vanochengeta nherera, asi kunherera uko kwakufi kunenge kuchinzi kunobuda mari.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kuAfrica vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vakapotsa vauraya imwe nhengo yeMDC mushure mekukanda chombo chinoputika pamba payo. Munyori anoona nezvekuronga misangano muMDCT kuchitungwiza South vaDelma Amos Kaliati vanoti mudzimai wavo akakuvara zvakaipisisa muchiitiko ichi. Mudzimai wavaKaliati akakuvadzwa panguva iyo murume wavo aifamba achipa vanhu mapepa anoratidza pavanogara kuti asainwe nemagweta kuitira kuti vakwanise kunonyorisa kuvhota. Vanotiwo vanhu vavaifamba navo vakarwiswawo nevatsigiri veZANU-PF. VaKaliati vanoti vakanzwa nezvekukuvara kwemudzimai wavo apo vainge vari mubishi rekuedza kuburitsa muchitokisi mumwe wavo akanga arohwa neveZANU-PF asi akapedzisira ari iye asungwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana reZANU-PF panyaya iyi. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata vaKaliati kuti tinzwe zvakaitika.
Ndikabva ndanzwa inini ndakufonerwa kumba ndikanzi kumba kuno uku kwaipa mukadzi wavo pane chinhu pamutema kuti vangasati vaziva kuti chii chaitika. Saka tikabva tangoudzana patatiri pasinia kuti tizive kuti kumba kwanzi kwaipa futi mukadzi wangu atati atakwa. Tisvika kumba tikaona shuwadi tsese yakazara ropa pati munhu abhandichwa. Vatapinda mubhedhuma ndinorara vanoona mubhedhuma ndiroya makaputisa masibhesa pakati haziburi marara ari pamubhedha tingira kusere kwemba kwemba tikabva taona tuwaya tinove tinoshandiswa pakuputika kwedynamite.
Amai vakakuvara zvakadini?
Amai vakakuvara musoro, ruoko, maoko tu kati rakanyanya kuvara iroko rekuboshwe negumu makumbo yese aitu avakabva vaita mablisters pasi negumbo.
Makaenda nawo kuchipatara here?
Hongu tikatambirwa zvakanaka hedu pasiza hospital.
Vanhu vacho vakazikanwa here, vakasungwa here?
Ya ndio problem ikuitika musinga South especially muwadi 23 vanhu veZANU-PF havasungike mukoma. Ndo challenge yatikuona tikuudza maprisa vanoenda vari violent wavo vakangonzi asungwa vanosvika vonoridza ngoma voimba vosunungurwa.
Saka maprisa hapana chavakataura kwamuri imimi?
Awa maprisa ari kucomplian. Yesterday I go and see the member in charge akacomplia zvakanaka akauya nhasi auya zvakare neveami vanoongorora nekuputika kwezvinhu. Aiwa vandibatawo zvakanaka ipa pandirande asi ndakauwazo chishomo icho chokuti isusu vanhu vemovement for democratic change hatina protection. Yangu zvavo maprisa aripo ndechokwadi sina protection. Even if ukapfeka t-shirt you'll be a target.
Saka mucharamba muchiita basa iri here?
Hapana chisingaurayi. Sadza charo inouraya, t-shirt yayo inouraya. Handidzokere shure nekuda kuti imba yangu yabhombwa. I'm a hard nut MVC. Handidzokere shure ini ndipo pandichatowedzera because basa iro ndikutorishanda ndakasununguka.
Avo vanga vari murongi wemusangano weMDCT kuchitungwiza South vaDelma Amos Kaliati vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare natanonoka wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musuwa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwe Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku, Netafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East, Nesouth, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South, East and West, Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavan, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chirezi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makatirira kune penyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson nhasi vati vanobata utungamiri wemauto ehurumende yeMyanmar vanobata vanotungamira mauto eMyanmar nemhosva yekuve nechekuita nematambudziko evapoteri akabata dunhu renyika iye rine vanhu vechiRohingya vechitendero chechiMoslem vanhu vanodarika chidimu chemiriyoni verudzi rwechiRohingya vakayambuka muganhu vachipinda munyika yeBangladesh iyo vakavakidzana nayo izvi zvinotevera kwavanoti kushungurudzwa nemauto eMyanmar Izvi zvinoteverawo kurwiswa kwakaitwa mauto ehurumende nechikwata chevarwi vechiRohingya. Apo veruzhinji munyika vari kuramba vachitambura nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi vamwe vagari vekumaruwa ekubulilima nemagwe kuMatabeleland South. Vave kushanda chirongwa chemukando kwete kungozvibatsira ivo pachavo asi kuedzawo kuita zvirongwa zvinounza budiriro munharaunda yavo Taurai Shaba anotipanya inotevera
kune vamwe vanhu vakawanda achingave chinhu chekutaura nezvacho kuti vakwanisa kusungirira dhora padivi kuti vachengetedze asi kumadzimai akawanda ekumaruwa ekulilima nekumangwe nyaya yekuti vari kukwanisa kuchengeta mari shoma yakadaro muzvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari inyaya iri kuvafadza zvikuru Ambuya Olika Mahoko, mugari wekutekwani village, kana kuti ward 21 kubulilima, uye inengo yezenzeleni self-help group. Ambuya Mahoko vanoti vasati vainengo yechikwata chekuchengetedza nekukweretesa mari, vairarama upenyu hwainetsa, sezvo murume wavo ari pamudyandigere. Asi vanoti vaiokwanisa kubatsirawo murume wavo mukuriritira mhuri yavo kusanganisira vazvikuru vavo.
Pakutanga ndisina chandinoita ndichingova munhu kugere pamba ndisina zvandinokwanisa kuita iye zvino ndichienda kuna kugerera ndokwanisawo kuwana mari murume wangu achasevenza uripo pamba kogatobetserana nomurume wangu zenzeleni kogerera inondibetsera pakuti tobetserana tose nababa pazvose zvatinenge tichishayikwa nenivo nayo dhora ndinovauya nayo ndinovauya kundichiisa tibetsera vazvukuru vedu kuendesa kuchikoro
Chikwata chezenzeleni nechimwe chezvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari zviri mumaruwa ebulilima nemangwe zvakaumbwa nerubatsiro kubva kusangano recommunity foundation for the western region nzvimbo dzebulilima nemangwe dziri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha replumtree mudunhu rematabeleland south sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri mudunhu iri mumaruwa aya hakuna yemvura yakawanda uye kunopisa zvekuti vanhu vemunzvimbo iyi vanorarama nekurima munga nemapfunde misha yakawanda yemunzvimbo iyi inotungamirwa nevanhukadzi sezvo vanhurume vakawanda vachiwanza kuve vari kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kwavanenge vachitsvaga raramo. Mumwe zvemugari wekutekwani muzvare yeukaizirebwa vanoti kuve muchikwata chinochengetedza mari kwakavabatsira kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvinhu zvakasiyana siyana pakuzviriritira.
Upenyu hwachinja kubva pandakajoina eSafe Group nokuti ndandisingazivi kubuda mumba mangu ndichienda kunokumbira chero souti. Ndaiona sokuti kana ndikabuda mumba mangu ndichinokumbira souti kuno mumwe munhu ndee ndichizviyeisa. Iko zvino ndakugona kugara nemakeloani wangu ndichienda kunokumbidzana naye chandisina plus ndanga ndisingagoni kubuda mumba mangu kunotengesa zvimwe zvinhu. Iko zvino ndakutengesa kana muhuku dzangu tinopuwa huku ndichitengesa nenyaya yeSelf Help Group.
Chirongwa chevulili mane mangwe chine zvinhanho zviviri chinoti cheSelf Help Group, kwozoita chepamusoro chinonzi Cluster Level Association icho chinobatanidza zvikwata zvemaSelf Help Group. Muzvare Zirebwa avo vari mutoenda mberi Cluster Level Association vanoti basa guru rechikamu ichi nderekuona kuti zvikwata zvidiki hazvife.
Takatanga tiri magrupu tinosevha mari kumagrupu. Taseva zimari kumagroups tinovorekisana. So takaona kuti tachikura manje kumagroups ndobva tachinda kunoumba inonzi cluster. Cluster iyi takaiumba kuti tisangane tese tiri ma self help group kuti tibetserane pana ma problems atinosangana nawo kumagroups laana madoko. Tinosangana every month. Tinosanganidza mbono yatinosangana naye kuma group tinosangana nama problems ndiwo atinosvika tichigara pasi tichitaura tese kuti chamunokoniwa tinobatsirana takaisa misoro pamwe chete tiri ipapo pa cluster. Kana vane problem yekuti kumba vasevhi mari dzavo zvakanaka tinotumira mamwe mamember ecluster maviri achinda kunovabatsira.
Amai Florence Chikwane vekusinema village kana kuti ward 13 kumangwe kwakare vanoti zvikwata zvecluster level association zvakananganawo nekubatsira vamwe vanhu vose vemunharaunda kunyange vasiri muzvikwata izvi uye kubatsira kuunza budiriro.
Kuself help tinenge tichitarisa nhamo yako mumba mako. Takucluster totarisa nhamo yako nenharaunda yako. Saka takakwanisa kuti cluster tikatarisa tikaona kuti dambudziko ratinaro kuvillage redu nderei. Takukwanisa kuti titarise munharaunda imwe misha yainenge ine machildhood families. Tokwanisa kuvatengera chikafu. Nherera tinodzipinza futi muchikoro nekuvapa chikafu. Tobatsirana kuvarimira nherera idzodzo machildhood family iwawo. Tikaningirikana tikavhuna tokwanisa kuvapawo chikafu chacho ichocho.
Munguva pfupi yapfuura vecommunity foundation for the western region vakapa churu chimwe chemadhora kumadzimai ekuchichi village kana kuti ward 7 kuti vatangewo homwe yavo. Kusvika pari zvino zvikwata zvose zvekuchengetedza mari muvulili mane mangwe zvine mari inopfuura zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvemadhora uye kanzura weward 14 variwo munyori wehomwe yemari iyi vapakamisa Swanda vanoti tarisiro yavo kuti homwe iyi ichange yakura kusvika pamamiriyoni 10 emadhora mukati memakore 10. Vanoti mari iyi ichange ichishandiswa muzvirongwa zvinosimudzira nharaunda zvakadai sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki pamwe nezvikoro. Chipanga Mazano, musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchichwa, vachitaura vakazvimirira, vanoti zvirongwa zvekuchengeta nekukweretesa mari zvinobatsira chose mukusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 paChichi Township kuMangwe, ndini Taurai Shava.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kunyoresa kuti zvimutsiridze magwaro anozvibvumidza kushanda pamwe nekugara munyika iyi zviri pamutemo pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permit. Zvinonzi zviri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana aya ari kuita kuti zvikundikane kunyoresa mukati menguva yakatarwa. Chirongwa ichi chiri kupa mukana kuvanhu vanga vaine magwaro eZimbabwe Special Dispensation Permit ayo ari kupera muna zvita wegore rino kuti vakwanise kuwedzera makore ekugara munyika iyi nemamwe makore mana. Dambudziko guru rinonzi riri kusangana nevanhu ava nderekuti vanofanirwa kunge vachiita izvi padande mutande. mamwe matambudziko anonzi ari kusangana nevanhu ndeyekushaya tsanangudzo pane zvavanotarisirwa kuita. Rimwe dambudziko riri kutarisanawo nevana veZimbabwe nderekusungwa vachidzoserwa kumusha kweavo vasinei neZimbabwe Exemption Permit pavanenge vaenda kumahofisi ebazi rezvemukati menyika kunotarisa panenge pasvika zvikumbiro zvavo zvekutsvaga upoteri munyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro neimwe nhengo yesangano reZimbabwe Exiles Forum vaArnold Sululu kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya yanyanyonetsa kuno, macomplaints atinyanyonzwa ndevanhu vari kutraya kuaccess kuti vaite mareapplications. Vari kuti website yacho is very slow and complicated, kunyanya vaya vasingakwanisi kushandisa macomputers. Saka vanozoenda kune vamwe vaya vanozovacharja maexorbitant fees kuti vavaitire. Chimwe chanetsa ndechekuti even vakwanisa kuita maapplications per system pakunohenda in madocuments avo, tanga tine mareporta tangachinzwa kumidrand kuti kwaita queue. Saka kwakutoitwa zvechioko muhomwe kubhadhara ma50 rand ma100 rand kuti vatorerwe maforms avo, zvichikonzerwa nekuti hanzi system yavo iri down. Mamwe maproblems ari kusangana nevamwe ndeyekuti kana vachiita maapplications pari kuita macases emafraud, ekuti vanotaurwa kunzi vaise mari mumawrong accounts, ende kuno kuSouth Africa kune nyaya inonetsa yehacking yemaaccounts. Saka zvinhu zviri kunetsa maZimbabwe akawanda ari pachirongwa ichi.
Kuuyawo nyaya yemari dziri kubhadhariswa, imari uye vanhu vari kukwanisa here kudziwana mari idzodzo?
Vari kubhadhariswa 1090 rand pa online application yavari kuita, asi vaya vasingakwanisi manje kuita maapplications pa online vari kuzoitirwa nevamwe vachizobhadhariswa mari dzimwewo dzakati wandei. Ende muchitarisa mari iyoyo, nokuti vazhinji vacho vari pa special permit iyoyo, vanhu vane mabasa anobhadharwa mari iri pasi pasi. Saka zvinotovaomera kuti vaiwane mari iyoyo, ende nenguva yavakapiwa up until 30 November inguva shomanana chaizvo, zvekuti vazhinji vari kutonetseka kuti vachakwanisa here kumita deadline yacho.
Imiwo sesangano reZimbabwe Exiles Forum, zvii zvamuri kubatsirawo nazvo vari kusangana nematambudziko?
SeZimbabwe Exiles Forum tanchikwanisa kuitira vamwe vasingakwanisi kuita maapplications for free paonline. Tine challenge yatiriwanawo futi even kutoita system nevanokwanisa kushandisa macomputers, system yacho iri very slow, zvekutoti tangachitofunga kuti home affairs dai angatoita convene meeting yema all stakeholders ekuti tigare pasi tina tiongorori nyaya iyi zvakanaka kuti chii chatingaite.
Tinonzwa kuti kwane gurukota idzva rave kutungamira bazi rezvemukati menyika, shanduko iyoyi mungaona ine zvainokanganisawo here?
Zvinototikanganisa kunyanyisa vemassive organization vaida kubatsira maZimbabweans, because munoziva kwakanga kuna gapi kukauya mai profesa vangu aripo zvinosokwachinjwa. Saka kungoramba uchingodhila nemunhu mutsva anouyo ane maideas ake akasiyana nevamwe vanga varipo. Saka imwe challenge iyoyo yatiri kusangana nayo, asi tine tarisiro yekuti tichakwanisa kuti titaure navo vakatipowo mukana wekuti tivape zvichemo zvedu togadzirisa nyaya yekunetsa especially yeZimbabwe Exemption Permit iyoyo.
Avo vanga vari nhengo yeZimbabwe Exiles Forum vaArnold Sululu vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti chirongwa che2019 Diversity Visa Lottery Program, icho chinozivikanwa nerekuti Green Card Lottery, chatanga nenguva dza6 nhasi manheru mushure mekunge paita dambudziko redandemutande raifanira kushandiswa nevanhu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Mumashoko avaburitsa mutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vati chirongwa ichi chingadai chakatanga kutanga kwemwedzi uno, asi dandemutande ravo rinowanikwa pa http://dvlottery.state.gov ranga ramboita dambudziko. VaMaguire vanotiwo vane urombo nezvakaitika, uye vese vainge vanyoresa kupinda muchirongwa ichi kubva pakutanga kwemwedzi kusvika nezuro vanofanira kunyorera zvakare kuti vapinde muchirongwa ichi. Aiwa, vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa chirongwa chekuSouth Africa cheZimbabwe Exemption Permit, icho chine chinangwa chekupa magwaro matsva kuzvarwa zveZimbabwe kuti zvigare munyika iyi zviri pamutemo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zek yopinda muvanhu kumashonaland west chivakurudzira kuti vanyorese kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokufemina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 18 kumfumfu 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama-cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isungula uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini be-internet.
Abantu bayazi ukuthi uku-applyela amaphepha kuzophela, kufanele be-apply online, kuzovalwa mhla ka 30 November. And then ke kufanele ukuthi be-apply online, bebhukhe ama-dates abo, bebekwazi.
Ilanga lokugcina elokuvuselelwa kwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa amaZimbabwe Exemption Permit selisondele. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezihlangana lazo. Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunika abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kwezokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini ve-internet. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Abahlali becabacha kuWard 2 kobulawayo namhlanje bebethe gwaqa okwamahola amabili befundiswa ngobulembu be-internet, amalungelo abo kunye lamacala abangahlangana lawo lapho bekhulumisana labanye ebulenjini. Ekhulumisana labahlali becabacha umhleli wezebulenjini eMisa Zimbabwe uNkosazana Kholiwe Nyoni Majama utheba kubone kuqakathekile ukuphuma ijumo bekhulumisana loZulu ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengamisa Zimbabwe sihleli phansi savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumise uZulu ngendaba yokusetshenziswa kwama-cellphone kumbe sithi internet lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangelele ukuthi ngesikhathi lesi sikhangelele ukuthi sizabumba umthetho oyabukhangele ukuthi wonke umuntu unakho ukuthi amalungelo wakhe asebenzisayo kumbe alawo njengosizalwane seZimbabwe uyasebenzisa lakhonapho nxa isebenzisa i-internet.
Ethi abantu ababumba umthetho kumele baqakathekise amalungelo abantu ekusebenziseni ubulembu ngoba isisekelo sombuso sikhuluma ngamalungelo oluntu kwezemibiko.
Njalo usulombono wakho ngalowo mbiko otholileyo usuzakhulumisana labane njani? Njalo njengezizalwane zeZimbabwe sibe ngabantu abenelisa ukuthi nxa kusiba lezinto ezenzakala ezweni lethu okufana nama-election, abantu bazi ukuthi kathesi sokule internet ekhona kodwa ziningi izinto okumele zinanzelelwe kulo mthetho esiwuyenzayo. Kumele sikhangele ukuthi laba abantu abawubumbayo lowo mthetho bayaqakathekisa amalungelo abantu ekusetshenzisweni i-internet.
Isakhamuzi secabacha umnumzana Lazarus Masuku ubonge kakhulu uhlelo lokufundiswa ngobulembu ethi lubavule amehlo.
Siyathaba kakhulu ngoba yiyo into eqondileyo ukuthi uma ukhuluma iqiniso liyazibonakalisa lebantwini bezwe lento engabe iyakuhlupha kube sobala la kumuntu olaleleyo. Yikho ke siyabonga kakhulu bantu bami ngokuzosifundisa into enje, abantu abaningi kade bengakwazi konke lokho.
Umnumzana Mandla Nkosi Ncube uthe ubulembu kunye lenhlelo ezizalayo yizinto ezinhle kodwa ziyazisinda uma sekuyiwa ekhethweni. Unkosikazi Nobuhle Ncube uthe ufunde okuningi njalo uzayabela abanye ngakufundileyo mayelana lobulembu.
Mina ngifunde okuningi kakhulu njalo ngibusisekile ngakho ngoba kungivule amehlo. Bengingakunanzelelanga ukuthi khona kungaba lento ongahlangana layo endleleni ikufake engozini. Njalo kumele sibone ukuthi silelungele lethu ukuthi sikhulume ngakho konke okufaneleyo ngezweni.
EZimbabwe sekulabantu abambalwa asebethe babotshwa ngesikhathi bethumela imibiko besebenzisa inkundla ezehlukeneyo zebulenjini kunyanga edlule. Umfundisi u-Ivan Mawarire ubotshelwe ukuthumela umfanekiso owevidiyo enkundleni eye-Facebook, WhatsApp lezinye ngokuswelakala kwamafutha ezimota ezweni. Ngezinye izikhathi uhulumende uyacisha ubulembu lapho kulenhlelo angathakazeleli ukuba uZulu azilandele. Iningi labantu eCabacha bakhale ngentengo yokungena ebulenjini bethi iphezulu njalo amankampani abomakhale khukhwini lapha kumele bengabizi intengo ephezulu kakhulu ukuze uZulu wonke afinyelele imibiko eza ngobulembu. Ngimele iStudio 7 iseCabacha nginguNompumelelo Moyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emachabeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Umphathintambo omutsha obona ngezemithetho umnumzana Happyton Bonyongwe ubesedalele ephalamende okwakuqala lamuhla lapho abuzisiswe khona ngamalunga aleli dale ngamalungiselelo okhetho. UBonyongwe ukhethwe ngumongameli Mgabe ngeviki edluleyo ukuthatha isikhundla ebesiphethwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Amalunga ePhalamende abuze imbuzo eminengi egoqela iphathelane lohlelo lokupha uZulu izithupha. Osanda kuba ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu laye ubephendula imbuzo yamalunga. Sixoxe lo meli wePinga North etalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Into akade sidinga ukuthi sizwisise njengamalunga edalele parliamente njalo njengabameli babantu ikakhulu ngodaba lokubhalisa ukuvota yikuthi okade kusenzakala ikakhulu kulawa kulezindawo okuthiwa khona kule phase yakuqala yokubhalisa ukuvota yikuthi khona okwehlukene lalokho okujwayelekileyo ukuthi esikhathini nxa kuyikuthi kuyabhalisa ukuvota kuyaqala kuthunyelwe abantu abezithupha abe Department of Registrar General abathathisa izithupha kanye nama-birth certificates ukuthi behambe befika benike abantu ke izithupha lezo ezifunakalayo ukuthi benalise ukubhalisa ukuvota. So kutholakele ukuthi ke kulezo ndawo ezibe kufezi yakuqala azibe usibanga sakuqala abantu bezithupha kwesinye isikhathi baqalelwe ngabantu ababhalisa ukuvota. Okutsho ukuthi ke kulabantu abaningi abasaleleyo abangasakwanisanga ukubhalisa ukuvota isizathu kuyukuthi bengelazithupha bengelama-birth certificate kumbe njalo izithupha zabo. Osokusitsho ukuthi amalungelo abantu ukuthi babe izizalwane ezigcweleyo ezilungelo lokuvota asekanyuliwe nguhulumende. So yikho kade sikudingisisa ukuthi umnumzana ubonyongwe esitele ukuthi bayakwenza njani.
Uphendule wathini yena?
Uthe yena bekuzakhangelisiswa okutsho ukuthi khona kule thuba lokuthi mhlawumbe kungatholakala ukuthi bakhona abanye abangakabhalisi ukuvota kungagcina sekuthiwa hhayi kakuphindwe njalo kuyethathwa kutsha izithupha njalo kuyebhaliswa kutsha ukuvota kulezo ndawo ikakhulu lezi ndawo eziqalise eziqalise uhlelo lokubhalisa ukuvota.
Uthe uPhakama Lawe uzama ukubuza wambetha ngesikhundla abelaso ubaba uBonyongwe kodwa wathi ungumqondisi wogatsha lwe-CIO. Lokhu kubangele ukukhonona kusomlomo wedale kanye lakumalunga ezanu-PF. Kakasuki yini ekubeni ngumqondisi we-CIO ubaba uBonyongwe?
uBonyongwe sikwazi engu-director general we-CIO wase-appointwa ke ukuthi abe nguminister. Asisazwanga njengoZulu ukuthi lowo msebenzi usuke wawuchiya.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North etalele parliamente sixoxe laye eseHarare. Ilanga lokugcina elokuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa awe Zimbabwe exemption permits selizafika izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngengxaki ezichiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, the Migrant Workers Association South Africa, umnumzana Vutolezwe Nyathi, ukuze sizwe okunengi.
Into ekhona nje ukuthi isystem le enja ayi-introduce i-VFS. Ekuqaleni maye mina ngiyibheka ngabona ungathi isystem esebenzayo kahle ngoba yayivumela ukuthi umuntu uya applya esuke lapho imbonise ukuthi sokufanele ebhadala imprintele ifomu ehambe e-Standard Bank ebhadala ngemva kuba ebhadele i-system ibisimbonisa ukuthi manje sowubhadele ivule ukwenzela ukuthi ekhone ukuthi ezibhukhele i-appointment yakhe ekhethe ukuthi uzosubmitha ngaliphi ilanga. Kodwa kunabantu ababhadala nge-date ethile around 22 September okwatholakala ukuthi i-system beyingaphikaphi ukuthi sebabhadala. And then ke masilandelela i-VFS yasitshela ukuthi sithumele labo bantu beze khona ngale ngase-VFS bazokhona ukuthi bebancedise. So inkinga ikhona lapho ekuthini kunamalayini abantu uma befika bayajikiswa ukuthi bebuyelane emakhaya ibani patient and so forth.
Wena ngokubona kwakho bakhona yini abanye asebe ekhaya ukuthi beyobhalisa ukuvota bechiya ukuthi bayenze khona okwenziwayo kwamaphepha ka test?
Well, indaba yokubhalishela ukuvota nendaba yamaphepha indaba ezimbili ezehlukeneyo. Abantu bayazi ukuthi uku-applyela amaphepha kuzophela kufanele be-apply online kuzovalwa mhla ka 30 November and then ke kufanele ukuthi be-apply online bebhuka ama-dates abo bebekwazi. Ukhona abantu vele njengenjayelo abantu abahambayo emakhaya ngesikhathi se-holiday.
Umnumzana Buthelezi Nyathi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zeZimbabwe kwele South Africa, Migrant Workers Association South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande ekhona le eSouth Africa. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezihlangana lengxaki ekudingeni amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga lekomishini ebona ngezokhetho kwele Kenya selithiye umsebenzi sokusele iviki elilodwa kuphela ukuthi kwenziwe ihlandla lesibili lokhetho lokudinga umongameli. Ilunga leli lethule umbiko wokuthiya umsebenzi lise-New York khonapha eMelika lamhlanje. Lisithi ukhetho luka mhlaka 26 kuyona le inyanga kalusoze lube ngolukhululekileyo ngoba kulokufuthelana kukomishini yezokhetho njalo lokungenela kwabezombusazwe. Siye ngakwele Portugal. Umphathintambo wendaba zasekhaya kulelo lizwe laye usetshiye umsebenzi ngemva kokuba ingozi zokuqhamuka komlilo zibulele abantu abalikhulu lonyaka. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelengilandi selilahlekelwe ngabantwana ngenxa yemithetho yogatsha lwenhlalakahle kaZulu eyokulondolozwa kwelungelo labantwana olwe-social services beseteswa amacala okwehluleka ukondla kuhle abantwana, kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Ukujeziswa umntwana ngokumtshaya, ukumhwabhela loba ukumncitsha ukudla kubikwa ukuhlukumeza nguhulumende weBrithani. Ugatsha lwezenhlalakahle kaZulu lusebenza ebusuku lemini luhlolisisa nesiphatho sabantwana, osokubangele ukuthathwa kwabantwana abaningi bezizalwane zeZimbabwe ngezizathu ezishiyeneyo. Lokho sokudala ezinye inhlupho ezifana lokuchitheka kwemizi, abantwana bagcina ikusasa yabo engamanga kuhle besiyagcinwa emzini egcinwa intandane, kumbe abantwana abavele emboni ezilabazali abathatha kudakayo kumbe abalahlwayo ngabazali. Mnumzana Inondibale osebenzela lolu gatsha uchaza ukuba bona abantwana bathathwa nxa sokutheni.
Abantwana bathathwa nxa kuyukuthi sokuyenziwa ama-assessments. Ama-social workers bengayenza ama-assessment bethola ukuthi kulento abangathi beyibambe bethi hayi into le iyafaka umntwana at risk. Therefore, i-decision yakhona usually it involves ama-decisions, but ultimately abantwana bagcina bethathwa ngendlela enjalo.
Abantwana mabethathwa bayajabula isikhathi esiningi, becabanga ukuthi lapha bayakhona bazazenzela amathanda kungasela abazali ababakhuzayo. uNomvelo Mhlanga oleminyaka elichumilane yokuzalwa. Yena umuyi wabake wathathwa wanikezwa abanye abazali. Ukhanya la kujabulelanga lapha ehlala khona. Lesizungu samhlupha wazwacina ebuyela ebazalini bakhe ngenyanga edluleyo kaMpandula. Okumthinta nje umntwana eNgland bakuthathela uzale ubambe phansi ungakhathelekile ukuthi ngonganani ungubani njalo wenzani empilweni. Unkosazana Sihle Gumede ngomunye wathathelwa abantwana njalo yena bakhe phinde ababone baze bafikise iminyaka elitshumi lesitshiyagalombili.
Abama abantwana bathathwa bangu-2 omunye ole-9 omunye ole-5 bathathwa i-social services khona manje angikwazi lokuthi bangasukulama-3 years bethethwe.
Kusobala ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe le-Afrika jikelele ukujeziswa kwabo abantwana le ndlela abondla ngayo ingane basebenzisa amasiko alapha abadabuka khona kwephula imithetho yaseBrithani. Kukhanya kuba buhlungu ebazalini abadabuka hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasezokazi le-Afrika. Ubona amasiko lesintu sabo sesilahliwe lenhlonipho ingasekho ebantwaneni. Abantwana abaningi bazenzela umathanda njengoba dinga amalungelo abo ukuthi benze abakufunayo. Umnumzana wadumisane Dumakude wathola umntanakhe ontombazana esemacansini lejaha emini libalele akabuzanga okuningi wabhaxabula umntwana lejaha.
Mina ngehlela luhlupho lapha kusho ukuthi umntana wami ube ne-13 years ngo-2014 wathi ngifike endlini lapha ngathole ngenisa ijaha. Uthe kunjalo ngaxotsha umfana lo ngokuzonda lokuthukuthela ngacela sengitshaya umntana wami lapha wasembizela amapholisa wacela sekusiba involved i-social services. So watsho ukuthi bathi ngoba ngitshaya umntwana into engavunyelwayo elizweni leli umntwana akatshaywa. So basebesi bazamthatha umntwana khona omncane ole-2 years laye bahle bathi laye bazamthatha kunje nje kathesi angikwazi ukuthi abantwana laba bangaphi.
Ekuthathweni kwabantwana abazali abatshelwa lutho ngabo lokuthi bahlala ngaphi njalo lokuthi bakhula njani. Umnumzana Ndibale ulandisa okwenzakalayo bengathathwa abantwana.
Abantwana nxa sebekukhe bayaluza usiko lwabo. Abanye bayatshintshwa amabizo, abanye banikwa amanye ama-families avela ezaphi, abavela eNigeria, whatever families afuna ukubafosta. Uyathola ukuthi abantwana labana bagcina sebesiba lama-behavioral problem, whereby ukuthi sebefuna i-support. Abanye sebegcina besiba exposed kuma-drugs, begcina sebebhema imbantshe, begcina sebethatha ama-drugs anjengabo-cocaine. Sigcina siwabona abantwana sebegcina labo sebetholakala kuma-mental health services.
Kusobala imithetho yeBrithani ungathinta umntwana umncitshe wokudla loba ukumhobhela usuhlokoza inyoka emlindini unakho ukulunywa uyathathwa umntwana ngabenhlala kahle kaZulu lokulondoloza kwabantwana njalo ungabotshwa nokubotshwa umntwana ahambe unaphakade lo msebenzi wakuphele nxa ungosebenzayo. Imele Studio 7 eLondon ngu-Ezra Jesus Banda.
Soluqaliswa kakutsha uhlelo lokunikeza abemazweni ilungelo lokuhlala lokusebenza eMelika olwama green cards. Uhlelo lolu olwaziwa ngokuthi i-Diversity Visa Lottery Program lwethulwe kutsha lamuhla ngo-6 PM ntambama. Izikolo someli weMelika eZimbabwe sithi lolu hlelo kaluhlawulelwa. UGibbs Dube uyalandisa.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sibika ukuthi soluzaqalisa kutsha uhlelo lokudinga abantu abafuna ukuhlala kule Melika olwe 2019 Diversity Visa Lottery Program olwaziwa ngokuthi iGreen Card Lottery. Uhlelo lolu olwethulelwa uZulu mhla ka 3 ngomfomfu lonyaka olwalukhangelelwe ukuthi luzaphela mhla ka 7 ngolwezi luqalisa lamuhla. Lukhangelelwe ukuthi soluzaphela mhla ka 22 ngolwezi lonyaka. Lokhu kulandela ukungasebenzi ngemfanelo kobulembu be-internet ekhasini lohlangothi lukahulumende ole Department of State kukheli ethi dvlottery.state.gov. Isikhulumeli sesigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana David Maguire uthi kusukela ngolwesithathu lamhla ngo-6 PM abantu bakhangelelwe ukuthi bazabhalisa amagama abo kukheli leli lapho abezethula khona ukuthi bangobani. Ungaloba konke okufunakalayo kumele ugcine lokho kuthiwa yi-confirmation number ephuma usuqedile ukuloba okudingakalayo. Nxa ulemibuzo dinga uMagwaya okugatsha lwe-public affairs esigodlweni seMelika eZimbabwe kumbe ungene kukheli lobulenjini be-intanethi elithi hararepass@state.gov kumbe litshaye ucingo kunombolo ethi 011-263-5758-800. Nzaphinda njalo inombolo 011-263-5758-800.
Lingakhohlwa ukuthi aluhlawulelwa lutho loluhlelo lwama green cards. Siyengasekamelweni. Kambe izithandani izilala ziqokile na? Kuyini okuvunulwayo nxa kuvunulwa? Asizweni unkosazana sikathele nyathi. Umnumzana Sipho Msholozi lo nkosazana nomamlalazi bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umanyathi usungula lingxoxo.
Umuntu ukhona i-dress, kuna ama-dress phela amanye lawa awesama, kula yoyinja. Nelithanda kakhulu awesama ngoba yiwayenza ukuthi umuntu usalubuke kahle. Ekhanda iplace sokusisele sigqokela amafutha. Amakhanda sithi noma masiyawagqoba kakhulu. So le hairstyle singalala kuphela laphana uqeda ukugcoba amafutha inkalo leyo iyavukise ngokunye and then le hairstyle iyadilika ngakuzukuthi kade vela luka kuyabeleko ngokwatheka njalo njalo iyavuka ekuseni sokungala ukwatheka kahle kazinwele ziyavukanga ongazibophanga ngolutho ziyavuka de zingasa iqhiye esikhathi esiningi iyathelela iphile but iphile sokuyalikhuka
bamba khonapho-ke ngizwa kuthiwa silo baba lapha ecingweni uSipho Ndlovu Msholozi. Msholozi, nca ukuthi ule sithando sakho uyabofisa ukuthi sigqoke njani nxa sele siyaphungula ntambama?
Nami ngempela ngifisa ukuba kwazi wabona. So hey, kufike nje kumphiqe nje kakancane but hey, ngabe ngathanda ukuthi vele gqoke vele yakusasa.
Khuluma sibe isifiso sakho, ufisa ukuthi afake lesoke sekhanda kumbe
engafaki next vele? Hayi, yebe nje njengeimfomu yakhe yokuzalwa nje yiyo nje engibona ingcono.
Sithathe-ke uNoma Nicky Mlalazi, unxa umbona egqokile into zakhe seyisikhuntakhunta senjana uyabo sithini ngakho?
Ngiyakhala sengimtshele ngithi hayi lokhu ke yilokho sikwenzile.
Uyabe gqoka into enjani?
Uyabe gqoka okunye lakho kodwa vele ule short.
Uyagqoka lokho okuthiwa ngamapijama?
Hayi, akala amapijama ulamashort enye
ye besikhuluma besikhuluma lo mamdluli lapha uthi amapijama ahle ekubulala i-appetite vele uhluphelelwe nje
ukuthi amapijama lawo ala umthelele masilala
amasokisi lawo phela abantu bathi amasokisi masifole emakhanda la
kodwa phela indlela yokuthi thina sivikele iy'nwele zethu basana ithi masifoke asibahle amasokisi la yona sisizayo.
Lolo bekuluhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube we Studio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Kwezemidlalo yenguqu lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi esiqongweni sengalane yeCastlelager Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yanamuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum linqobele iShabane Mine ngentu kanyawo impumelelo ichiye selile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munye munye 59. Ikanti ngemva kwalo kuleqembu leDynamos lona elibe ngujike lobhanqa 1-1 lelecholocho njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba munye mbili 58. Endaweni yesithathu kuhlezi iqembu leNkezi Platinum lalo elibe ngujike lobhanqa 1-1 lelechapungu njalo elile miklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57. Kweminye imidlalo edlalwe namhla emini, iqembu leHawmind linqotshwe nge-2-1 ngelebulawayo City elewange libe ngujike lobhanqa kungela eleniliseyo ukulitshayela emambuleni leleyada kuthi eleBantu Rovers linqobe lezePC Kariba nge-2-0. Umphathi weqembu leBantu Rovers uAgent Sau utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba benqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu abaselelayo kusizini yalo nyaka.
Umdlalo omuhle kakhulu, i-target yethu vele i-3 points sathi sibe 5 nil against iRR City bambuza ukuthi you are relegated. Bantu Rovers don't speak relegation. What is important in Ikeoma games la asele ukuthi sikhangele i-15 points sidlale kahle. Abafana laba balokhu banjani basakhula basadeli no. What we're worried about i-performance yabo, team shape, good habits, the grounding, and just
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadlala khona leli Highlanders ngaseGipo, kuthi enkundleni eluveve iqembu leChicken Inn lizadlala leli Harare City, ikanti esigodlweni iHarare iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleCape United enkundleni eNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele-ke okwalamhlanje mthwaka zomuhle, kodwa lingayika channel uyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.